Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Nguva dzava 6 tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 16, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana mukoti muzvipatara zvehurumende munyika vatanga kuramwa mabasa nhasi, vachiti hurumende haina kuchengetedza chivimbiso chayaive yaita chekuvawedzera mari dzavo dzemihoro. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo, pamwe negurukota rezvemari neupfumi vaPatrick Chinamasa nemukuru webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangunjwa vari muNew York mavari kupinda misangano yekukwezva vemabhizimisi. Vanhu vatatu vanonzi nehurumende vafa kusvika pari zvino nechirwere chekorera icho chakabata mimwe misha muHarare nechitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana mukoti muzvipatara zvehurumende munyika vatanga kuramwa mabasa nhasi, vachiti hurumende haina kuchengetedza chivimbiso chayaive yaita chekuvawedzera mari dzavo dzemihoro. Mutori wedu wenhau, Taurai Shava, anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 pazvipatara zvikuru zviviri zvemubulawayo zvinoti Mpilo Central Hospital neUnited Bulawayo Hospitals yaratidza kuti vana mukoti vakawanda vange vasiri pabasa pachingove neavo vachiri kudzidzira kuve vana mukoti pamwe navana chiremba. Pakati pemwedzi wapfuura, vana mukoti vanodarika zviuru 10 nezvitanhatu munyika mose vakakanda mapadza pasi panguva iyo vana chiremba vaivo pakati pekuramwa mabasa. Vakazomira kuramwa mabasa uku mushure memazuva mashoma-shoma apo hurumende yaive yavimbisa kuti yaizogadzirisa zvichemo zvavo mwedzi uno. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vaudza Studio 7 parunhare kuti vana mukoti havazi kuenda kumabasa nekuti hurumende haina kuchengetedza chivimbiso chayo kwavari, vachitiwo vacharamba vachiramwa mabasa kusvika izvo zvagadziriswa.
Manesi akawanda kuma hospital akawanda akatendedza nyika havana kukwanisa kuenda kumabasa zvichibudikidza nezvichemo zvavakanga vaendesa kuna employer inova health board. Zvinova izvo zvisati zvagadziriswa pari zvino. Zvinhu izvozvezvo hazvisi kuti pane zvakavimbiswa zvinyowani, zvakavimbiswa kudhara asi hazvina kunga zvaitwa. Zvakakuda vanhu vakatobhadharwa pamari yavakatambira muna April munomu, saka havana kuzvipiwa. Saka hakusi kuti zvinhu zvinyowani zvavimbiswa negovernment, but zvinhu zvagara zvaifanga kutouya zvisina kuuya, zvava kuti vaakuda kuunza nekuti manesis vati vari kuda kuramwa mabasa. Saka manesi vari kuti izvozvezvo zvakanaka nga zviuye asi zvichemo zvavo zvavakanga vaendesa zvisina kutariswa kana zvisati zvaitwa havakwanisi kudzoka kumabasa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa panyaya iyi. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti hurumende nevanomirira vana mukoti vakasangana nezuro, hurumende ikavimbisa kuti ichapa vana mukoti ava mari dzekubatsirikana nemusi wa19 kubvumbi unove musi wechina svondo rino. Asi vana mukoti ava vanonzi vakaramba kutambira vimbiso iyi vachiti vanoda kutanga vadya chakata vozoti votenda maruva. Zvinonzi nhaurirano dzekuti vana mukoti vadzokere kubasa dziri kuenderera mberi. Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati kuramwa mabasa kwaana mukoti kunoisa upenyu hwevarwere munjodzi. Vamwe amai vange vauya nemwana wavo kuti azoitwa operation pampilo avo vasina kuda kudomwa nezita vanoti vadzokera kumba nekuti vana mukoti vange vasiri pabasa.
Mwana anga auya kuzoita op, saka madoctors ati zvoni to postpone to an uncertain date because the situation is beyond their own control. Saga panongo pera strike ndopachaita tichadzoka ku hospital. Mwananga shandwa kuita minor op.
Mumwe mugari wemubulawayo angozvidoma nezita rekuti amai chidaunga ati anga achingotenderedzwa kunzvimbo dzakasiyana siyana nemwana wake ari kunzwa gumbo sezvo ana mukoti vange vasiri pabasa.
Ndabva kuluvhefe clinic ndikarefiwa pano pampilo hospital ndatove ne 2 hours handisati ndarapirwa mwana mwana ari kurwadziwa tiri kungotenderedzwa kunze ndee munodhindisa uku ukasvika kwanzi udhindise uku zvonzidzokera futi uku makiyo acho hapana kana chiri kufamba munhu wenge wanyorerwa time nekudhindisa zvonzi nesa hakuna saka pano pampilo hospital tori panguva yakaoma nevana vedu nevarwere vese vari panapa tombozoti todini.
Vana mukoti vari kuda kuti mari dzavanotambira dziwedzerwe uye mashandiro avo agadziriswe kuitira kuti vashande zvine chiremera pamwe nekuti muzvipatara muve nemishonga uye zvikwanisiro zvinoita kuti vashande nemazvo. Pave nenguva vana mukoti vachiramba mabasa asi hurumende inogaro chema chema nerekuti haina mari. Nerimwewo divi vamwe vanoti hurumende ine mari asi inotadza nekusakoshesa nyaya dzezveutano nedzidzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo pamwe negurukota rezvemari neupfumi vaPatrick Chinamasa nemukuru webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangunja vari muNew York nhasi mavari kupinda misangano yezvekukwezva vemabhizimisi kuti vazodyara mari dzavo kuZimbabwe. Dr. Mangunja vati vari kuenderera mberi nemharidzo yemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti Zimbabwe yakavhurika kuita mabhizinesi kana kuti Zimbabwe is open for business. Vati hurumende yakavandudza mitemo yekuita mabhizinesi nayo munyika. Vatiwo vari kukokera nyika dzose kwete China chete kuzodyara mari munyika. Vatiwo Zimbabwe ine mikana yezvicherwa zvakawanda zvakaita segoridhe, zvekurima uye zvegutsa meso zvetourism. Uyu hausi musangano wekutanga wemhando iyi sezvo hurumende yakatumira nhume zvakare kuBritain kumusangano wakafanana neiwoyu wainzi Zimndava 2018 mumwedzi wapfuura. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe vari kupindawo mumisangano iyi vaSolomon Tembo kuti tinzwewo mafungiro avo.
Oh, okay. Maita enyu tutori nzira ndanda svikako. Meeting iri kutangana 3, I think from 3 to 5. But the main purpose yema iva hurumende kuti vauya kuno ku ndeye kuda kutsvaga investors vari kuno ku United States, be it maZimbabwe kana maAmericans kana vamwewo varipo vane makampani dzavo kuda kubetsera Zimbabwe sekudziwo kuti Zimbabwe haina mari at the moment. Saka vakuru venyika vari muno muNew York nhasi ndokwatiri kuenda vari kuita meeting yavo na 3 nevamwe vanenge vachibva ku government kuno uku. Kuti vakumbirewo kuti vanga kwanisa kuona mainvestments kuZimbabwe kuti nyika yedu ibudirire.
Mimi sezvizvarwa zveZimbabwe zvine shuviro kupindawo mabhizinesi kumusha muri kuzvitambirawo sei?
Ndotambira chaizvo nemoyo murefu because tiroda kudziva kuti chii chiri kuitika kuZimbabwe and mari yavo inenge yakabatikana zvakanaka here, ine security here. Saka maZimbabwe nakawanda I think ndichanovaonawo ikoko vari kutarisirawo kuti vanzwe kuti chii chaizvo chavangaite kuZimbabwe kuti vabetsere nyika yedu.
Ndotarisawo kuti vanga vachimbotenderera zvakare nepasi rese. Takaona vanga vari kuLondon masvondo aperayo, vakaendawo kuDavos kuSwitzerland mazuva aperayo. Misangano yese yavari kuita imati maona here zvairi kunyanyobatsira?
Yeah, the only guy wandakataura naye ndewo kuLondon umwe ari kuinonzi I think a British diaspora investment council because kunoko futi kune imwe ino iri kunoko inonzi United States diaspora investment council yakapomwa nemaZimbabweans I think from Washington DC. Saka vari kuti izvo kuLondon vanhu vari kuda chaizvo kuti vainveste kuZimbabwe but chavari kunyanyomirira maelections kuti vaone kuti zvakamira sei mari dzavo dzemaelections akamira sei. Andiwo mezuro namangwana I think kunamwe mameetings vari kuita meeting neSenate yekuno kuUnited States vachikumbira kuti maybe masanctions angadropwe here kuti nyika ikwanise kufamba mberi nekubudirira nekuti vanhu vauye kuzoinvesta vasingatye zvemasanctions because mungodziva kuti masanctions chinhu chinokanganisa upenyu nemagariro evanhu emuZimbabwe.
Avo vanga vari vaSolomon Tembo vari parunhare kuNew York neStudio 7. Sangano reHeal Zimbabwe Trust rinoti kunyange zvaro richishanda nemasangano akaita seZimbabwe Human Rights Commission neNational Peace and Reconciliation Commission harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu nekuti madzishe nemasabhuku ave kunyanya kutyora kodzero dzevanhu asi pasina chiri kuitwa pamusoro pazvo. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reHeal Zimbabwe vaRawlings Magede vanoti nyaya dzemadzishe ari kutyora kodzero dzevanhu dzinofanira kutarisiswa nekuti zviri kuramba zvichienderera mberi kunyangwe madzishe achiziva kuti zvaari kuita hazvisi pamutemo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMagede kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Heal Zimbabwe zvaikaona ndezvekuti muzine dzimwe nzvimbo madzishe nemadzisabhuku nemadzisadunhu ndo vari pamberi pakuita chirongwa chekumanikidza vagari nemunharaunda kuti vavape maserial numbers emavoter registration slips. Tiri pamwe chete ipapo tinoona futi kuti bumbiro redu remutemo ririo rinotsanangudza zvizere kuti madzishe, masabhuku nemanasadunhu havafanhi kunge vachiita zvematongero enyika kana kuwanikwa vachiita mabasa anokurudzira kana kuti anoendesa mberi basa remapolitical parties akasiyana siyana.
Mava nenguva muchitaura nyaya yamadzishe nemasabhuku vachiita zvinhu zvakaita seizvizvi. Pakutarisira kwamakaita paongororo yekupedzisira, chii chitsva chimwe chamunowedzera pane zvamakambotaura?
Chandingangowedzera ndechekuti Heal Zimbabwe tichanyorera Key of Local Government kuti titaurirane nenyaya yatiri kuona dziri kuitwa nematraditional leaders. Ticharambawo tichingotiwo maindependent commission aya akazvimirira ega anosanganisira iwo Zimbabwe Electoral Commission, inosanganisirawo iyo Zimbabwe Human Rights Commission neNational Peace and Reconciliation Commission. Ticharambawo tichingoendesa zvichemo izvi kwavari.
Nzvimbo dzamakaona kunonyanya kuitwa izvi ndedzipi?
Takaona kuGokwe, tikaona kuMutoko, tikaona kuMurewa, tikaona kuHeadlands, tikaona kuna Mazowe nedzimwewo nzvimbo dzinosanganisira vana Mudzi, vana Uzumba Maramba Pfungu nanaShamba. Ndokwatiri kuona kuri kunyanya kuitika zvinhu zvakadai.
Saka kubva pari zvino moita sei?
Isusu seHeal Zimbabwe tinoita inonzi pachirungu target advocacy yatinoongorora kuti tione kuti vari kukonzeresa zvinhu izvi. Tataurawo navo tichitsanangudzi kuti vatitsanangurewo zvizere kuti urongwa hwacho huri kufamba sei nekuvaverengera zvinotaura mutemo.
Avo vange vari vanoburitsa mashoko esangano reHeal Zimbabwe vaRawlings Magede vari parunhare kwaMutare naTanonoka Wande weStudio 7. Nyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuvimbisa pasi rese kuita sarudzo dzakachena uye dzakasununguka. Vagari vemunyika vanoti havaoni izvi zvichizoitika sezvo kutyorwa kwekodzero nekumbunyikidzwa kwevanhu kubudikidza nekuchichidzirwa pamwe nemhirizhonga yezvematongerwo enyika zviri kuwedzera pasi peutongi hutsva hwavepo. Gandri Maramba anotiudza kuti zviri kumbofamba sei.
Munzvimbo dzakasiyana siyana munyika, nyaya dzeuchikidzirwa kwevanhu nekurohwa pamhirizhonga yezvematongerwo enyika kuri kukwira apo sarudzo dziri kuswedera. Vagari vakawanda Maruwa vanoti vari kushungurudzwa nevatsigiri veZANU-PF, madzishe nemasabhuku avo vari kupomerwa mhosva yekuvatorera maserial numbers ekunyoresa kuvhota uye vachivamanikidza kutsigira musangano unotonga weZANU-PF. Apo vamwe vanoti musangano unotonga wakadera mauto mumaruwa ari kufamba achikidzira nekurova vagari vanofungirwa kuti ndevemapato anopikisa. Izvo zviri kuita kuti vazhinji vagare mukutya panguva yesarudzo dzegore rino. Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti vane umbowo hwekuti nyaya dzekurohwa nekutyidzirwa kwevanhu munyika dziri kukwira, izvo zvichakanganisa kuitwa kwesarudzo dzakachena. Mumwe mugari wekuzaka amai sungano zvarebwanashe vanoti kutyidzirwa nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kukwira munharaunda yavo.
Pari zvino political violence yatosimuka zvakatosimba kuno kuzaka. Izvezvi mukatotarisa nyaya yemaserial numbers iri kutongoenderera mberi nokutiretenana. Even panyaya yepanopiwa vanhu chikafu, vanhu vanenge vachitorambidzwa so muno muwadi 17 zviri kutoitika.
Vamwe vanoti vari kushungurudzwa nemauto anonzi akadirwa munzvimbo dzavo, umo mavari kufamba achikidzira vanhu kuti vakasatsigira bato rezanupf pasarudzo vachaona chitsvuku. Mauto aya anopomerwa mhosva yekurova vatsigiri vemasangano anopikisa. Mumwe mutsigiri weMDCT vaLakmo Mandiva vekwazvamapere kwaChivi vanoti muna kukadzi vakarohwa zvakaipisa nemauto uyo aiti vanotsigira musangano unopikisa. Nemusi wemugovera vaStanley Manguma, avo vari kuda kumirira pasarudzo dzeparamende kuGutu West vakamirira MDC Alliance, vanoti vakarohwa nemauto epakamba ye42 Infantry Battalion kwaGutu apo vaive vari munzira yekuenda kumusangano wakaitwa kwanyika nemutungamiriri wavo vaNelson Chamisa.
Vakandirova vachiti ndikukurova kuti uzive kuti nyika inoi takaitora masoja iri mumaoko edu.
Vagari vanoti mauto anovavimbisa hondo kana musangano unotonga ukasawana rutsigiro pasarudzo, izvo zviri kuita kuti vasavhote vakasungunuka. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vanoti nyaya dzeuchikidzirwa kwevanhu nemhirishonga dziri kukwira munyika.
Nyaya yeviolence neintimidation kunova kumbunyikidzwa kwavanhu zvanyanyisa, zviri kutoenderera kukwirira. Tichitarisa mafigasi ekumashure, tichitarisa iko zvino tava kupinda musarudzo, tikuona isu kuti munana Masvingo South kune vanhu vari kunzi ivo tipei maserial numbers enyu nemasabhuku nemachairman omusangano. Then tikatarisa futi kunana Bikita nekunana Chivi kwakatomborohwa vanhu vakadamburirwa hembe.
Mukuru wesangano reZim Rights vaOkay Machisa vakurudzira hurumende iri kutonga kuti isangovimbisa sarudzo dzakachena nemuromo chete. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika mumasvingo vamasimba gonese vanoti hurumende yava munangagwa iri kunyengedza pasi rose ichiti ichaita sarudzo dziri pachena, asi iyo iri kutyora kodzero dzevanhu. Vanoti izvi zvichavanyadzisa pachauya vekunze kwenyika kuzongorora sarudzo, apo vachasangana nenyaya dzekurohwa kwevanhu uye dzekutyidzirwa nebato ravo. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZANPF kana kuti wehurumende kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Asi vanhu vanoti panyaya dzemhirizhonga neutyorwa kwekodzero dzavo takatarisana nesarudzo hapana chashanduka kubva zvakapinda hurumende itsva panyanga. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yatanga kusimbisa kurambidzwa kwekushandiswa kwenzira yekutumira mashoko chiriporipotyo kana kuti Telegram zvinofambirana nemutongo wedare mushure nekunge dande mutande iri raramba kupa vezvemutemo vemuRussia mashoko akawandiswa avaida. Muchikamu chedu chatinotarisa nezveutano, vakwegura munyika vanoti vanorumbidza zvikuru gwaro rakaparurwa muHarare nechishanu chapera rakanangana neutano hwavo, vachiti vane tarisiro yekuti hurumende itevere zviri mugwaro iri kuitira kuti vatana munyika vakure vaine utano hwakanaka. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Gwaro iri rinonzi The National Healthy Aging Strategy ndiro rekutanga munyika rinotarisa utano hwevakwegura. Momo wavakwegura vakakurukurwa navo neStudio 7 vaJonathan Mandaza vesangano reZimbabwe Older Persons Organization vakati tarisiro yavo ndeyekuti hurumende isadzikise zviri mugwaro iri. VaMandaza vakatiwo vanoda kuti vanhu vakuru vakure vari muutano vakachema chemaone kushomeka kwana chiremba vane unyanzvi hwekunzwisisa zvirwere zvevanhu vakura.
Tiri kutarisa kuti vanhu vanokura kusvika mazera atasvika vakure hurumende neurongwa hweutano huchirongekana kuziva kuti vanhu vari kukura vakaita sei, vangani. Nokuti izvezvi zvidambudziko redu munyika muno hakuna kana single geriatrician. Kurwara kwatiri kuita tiri kuchamba kuti mishonga hakuna, asi hakuna kana anonyora mishonga yacho nokuti hakuna anoziva urwere hwevanhu vakuru. Saka tiri kutarisa zvazvarongewa zvazvatambirwa ngazvichishandiswa, nokuti hurumende kazhinji inotaura zvinhu zvainotaura asi isingaise muimplementation.
Mumwe mukweguru amai Placidus Tavengwa vakaudzawo Studio 7 kuti vafadzwa nekukosheswawo kwevanhu vakura munyaya dzeutano.
Hatina kunge takambozvitarisirawo kuti vakwegura vachatariswa. Nguva yese tinongoona vanotariswa ndevechidiki chete nevachiri kunzwa vechirume ndovanongotariswa, asi vechikuru hakuna angachitaura nezvazvo. Saka iri launch yaitwa yatifadza, yaratidza kusumukira kweutano mukati menyika yedu. Uye zvedzidziso yezveutano haifaniri kudzokera kumashure, inofanira kuchienderere mberi kuti ive inoramba ichidzidziswa. Kune zvakawanda zvinoitika kuti vanhu vagone kudzivirira utano, asi muno mahatina mafacilities acho anotibatsira kuti utachiwana huderere zvinotinetsei.
Amai Tavengwa vakatiwo change chichinyanyoshungurudza vanhu vakuru kushaya mari yekurapwa kuzvipatara sezvo vaibvisiswa mari dzekutenga mishonga nekuvhenekwa.
Asi dambudziko iroro ratanga tichiona nderekuti vanhu vakwegura vakaenda kuchipatara anongosvika oonekwa, kana aonekwa onyorerwa prescription onzira onotenga mishonga apa mari hana. Kana akaadmitwa kuhospital anotowana mari yaanobvisiswa apa mari hana. Mishonga inenge ichidiwa munoziva kuti mishonga haisi yekuti wapuwa mapanadol chete. Vanhu vanoda kuitwa maxray, vanoda kuitwa maskani, zvizhinji zvinotariswa kuvanhu vakuru zvinoda mari yakakura. Ndofunga yezvinezvi munoona kuti utano hwevanhu vakuru vazhinji vakangosvika chiti kuma60 years kana kuma50, vanhu vazhinji vari kutambudzika nemakumbo, vari kuchema nezvirwere zvemabhonzo. Asi kuti vagone kuti vabatsirike zviri kuti netsei. Kana mukafamba munotoona kuti vanhu vakuru vemazuva ano nevakare zvadi zvasiyana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reNational Age Network of Zimbabwe vaMark Chikanza vakati gwaro iri rinovapa mukana wokupota vachibvunza hurumende zvainenge ichiita mukusimudzira utano hwevanhu vakuru.
Civil society zvinotipa mukana wokuti tipote tichibvunza hurumende kuti zvii zvayaita, nokuti mune matargets arimo muhealth strategy muya, macommitments ari kuitwa nemaministries mairi anotiwo health nesocial welfare.
Vachikanza vakatiwo gwaro iri rinopa ruzivo kuvanhu vakura kuti vangawanepi rubatsiro kana utano hwavo husina kumira zvakanaka.
Zvinovapa gwara rokuziva kuti kana ndichinge ndine dambudziko rakadai anorigadzirisa ndiani uye nemutoo upi. Saka zvinovapa masimba izvozve ekuti vapote vachidimanda maservices.
Bazi rezveutano rinoti utano hwakanaka kuvanhu vakwegura hunobatsira kuti varambe vachibatsirana nemhuri dzavo mukutsvakararamo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, hurumende yazivisa nezvekufa kwevanhu vatatu nechirwere chekolera. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere, Dr. Portia Manangazira, vanoti chirwere ichi icho chave nemazuva anodarika makumi maviri chakabata mimwe misha yeStonebridge neSt Mary's kuchitungwiza nekuBelvedere muHarare. Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vashandise mvura inobva munzvimbo dzakachena uyewo kufashaidza mvura yekunwa. Mubatanidzwa weMDC Alliance mudunhu reSouth Africa waronga musangano nevemabhizimusi vari muSouth Africa. Pamusangano uyu uri kuitwa manheru ano muJohannesburg, kunonzi kuchapindwa nevemabhizimusi vari munyika iyi pamwe nevatungamiriri vemapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance vose. Vari kutungamirira kurongwa kwemusangano uyu uye vari ivo mumiriri weMDC Alliance muSouth Africa vaAustin Moyo vanoti musangano uyu wakanangana nekukwezva vemabhizimisi kuti vazotanga mabhizimisi muZimbabwe kana mubatanidzwa wavo wakunda musarudzo dziri kuitwa gore rino. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamoyo.
Musangano watiri kuronga ndewe vanhu vanoita mabhizinesi muno muSouth Africa. Vanhu vekuZimbabwe kana kuti vanhu vekuSouth Africa vane mabhizinesi kuZimbabwe kana kuti vari kuda kuenda kunoita mabhizinesi kuZimbabwe. Musangano wacho uyu ndingati neEnglish is a prelude to gala dinner because tazenge tichiita gala dinner musi wa 31 May kuPretoria. Ma-alliance leaders ese acha address azise gala dinner musi wa 31 May. Saka nhasi vari kuda kusangana ne-business community vataure navo and then vaonese kuti vision yavo yakamira sei kana zvichiuya pama-businesses kuZimbabwe because tinoziva kuti ma-businesses akawanda akatiza kuZimbabwe because of the economic situation.
Tichitarisa nyaya dzemabhizimusi muZimbabwe tiri kuona kuri kuitwa kurudziro yakakura kwazvo nehurumende yava Munangagwa kuti vana veZimbabwe dzokai kumusha muite mabhizimusi. Imiwo zvii zvamuri kuita kutanga mabhizimusi kuZimbabwe?
Meeting yanhasi ndiyo a starting point yekuti tikurudzire mabhizinesi kuti auye kuZimbabwe. Asi kana mabhizinesi achiuya kuZimbabwe anoda kuti pave neincentive inoita kuti kana vachiuya kuZimbabwe kuve ne something ya vachaona kuti mabhizinesi avo ari safe, vachagona kuti vaite trade pasina matambudziko and then kana vachiita business yavo vachava nema opportunities ekuti vagone kuti vatrade even internationally. Izvozvo zvaitwa nemunhu ari mugovernment. Saka isusu as a government waiting ndozva tiri kuti mabhizinesi ngavauye kuZimbabwe vanoita mabhizinesi because tichavapa all the assistance vachazenge vachiita.
Avo vanga vari mumiririri weMDC Alliance muSouth Africa vaAustin Moyo vari parunare makare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumushame Dynamos muri kubvira moto vakatarisana nemutambo mukuru weHarare Derby. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri veDimbare vakamuka chibhebhenenga muRufaro Stadium nezuro mushure mekunge chikwata chavo chakaita mangange 1-1 neYada Stars. Izvo zvasiya Dynamos ichiramba iri pachinhano chechipiri kubva pasi pasi makunda veCastle Lager Premier Soccer League. Dynamos yatora mapoints matatu chete kubva mumitambo mitanhatu izvo zviri kundendendesa musha wechikwata chinoteverwa nechaunga ichi chatarisana nemutambo mukuru weHarare Derby neCapes United Sondorino. Mamiriro akaita Dimbare aya ari kuita kuti vateveri vechikwata ichi vasave nechivimbo chekuti Dynamos inorova makepe-kepe iyo yakadamburwawo zvekare 2-1 Triangle muGibbo Stadium nezuro zvakare. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti chikwata ichi chiri kukundikana nemhaka yekuti vatambi havasi kupihwa mari vachiti ivo izvi zvinofanira kugadziriswa.
Kubva kuunyunyuta kuri kuita vanhu, kana kuda kuti musenzi asenze ngaapuwe mari yake. Vakeni mubayikwa nevamwe vavo vari kubhodhrumu ikoko ngavaone zvekuita, vana ngavapuwe mari. Kufunga kwenyu munhu anobva kuCameroon kuuya kuzotamba kubuda munewspaper hazisenze zvinhu izvozvo.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vachatenda makazvu vanofunga kuti Dynamos ichatanga kusimuka pama-green machine ipapa.
Dynamos inotanga kusimukira paCapes tikutarisira kuhwina. Pese patinotamba neCapes ndipo tinotanga kusimukira, tanzwa nekujiwa nekuti tanga tichitarisira kuti hatichasimuke but paCapes ndipo tichasimuka.
Dynamos yatsiwa nechikwata chiri pamusoro-soro cheFC Platinum nema points 13 kwatambwa mitambo mitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichakupai chirongwa cheLive Talk na 8 PM pachatariswa zvekuramwa basa kwana mukoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika atis.